manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 11 2017. Makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyaya yekushandisa zvinhu zvinonyorwa nevanhu padandemutande patingati pasocial media payapaya vachida kundopinda mukati medandemutande remunhu anenge ari paFacebook pake vachida kundopinda imomo kuti vaite tsvakurudzo. Ndinoona sekuti inyaya yakaipa chose nekuti inyaya inovhiringidza nekudzvanyirira kodzero dzevanhu.
VaEnergy Mutodi vomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kukurudzira mauto kuti apidigure hurumende nechisimba.
Handisi kuona ari marali ari kugadzirisa anything asi marali ari kutochama kukonzeresa kutambudzika kwevanhu.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe votarisirwa kuita musangano nevechidiki vebato ravo kuPelandaba Stadium kuGwanda mudunhu reMatabeleland South mangwana. MDC inotungamirwa naWeltman Ncube inobuda mumubatanidzwa weCode. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo yeZANU PF vachitsigira zvakasimba chimwe chikwata chinonzi chinotungamirwa nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa chinonzi Team Lacoste vaEnergy Mutodi vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana munyika kana kuti treason vamiswa pamberi pedare raMagistrate muHarare nhasi. Muchuchisi wehurumende aisa chikumbiro chekuti vaMutodi varambe vari muhusungwa kusvika mangwana kuitira kuti matikitiva amboramba achiferefeta nyaya yavo. Gweta ravaMutodi amai Beatrice Mutetwa vati vaMutodi vanziwo mukunyora kwavari kuita nyaya dzekuti ndiana achatora chigaro chemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vane vamwe vakuru vakuru vavari kushanda navo. Asi muchuchisi anonzi paabvunzwa naamai Mutetwa aramba kutaura kuti vanhu ava ndivanani. VaMutodi vakasungwa mushure mekunge vanyora paFacebook page yavo kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanira kusarudza achatora chigaro chavo zvine hungwaru nekuti vakatadza kubata nyaya yacho zvinogona kuguma zvakonzera kudeuka kweropa sezvakaitika kuLibya nekuIvory Coast. Vanonzi mashoko avo anotyora mutemo weCriminal Law Codification Reform Act nekuda kukonzera kusagadzikana mauto nemapurisa. Asi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti vari kutyorerwa kodzero dzavo. Mukusiya nyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda neCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamembe kweAfrica vaJoy Mabenge akavabvunza nezvemashoko anzi nemapurisa pane vari kushanda navaMutodi.
Hakuna munhu angabatirwa mhosva dzeumwe kureva kuti iko kana pane vakuru vari kunzi vaMutodi vari kushanda navo iwayo mashoko eandiradzwa kuti pane anoziva vakuru vaari kunzi vari kushanda navo. Saka ngaaende mapurisa vachengetedze mutemo vandobata vakuru ivavo vavatonge nemhosva dzavo dzavari kuvapomera, kwete kuti unobata umwe munhu womuponera kuti ane vakuru vaari kushanda navo. Ndochinhu chekutanga. Chinhu chepiri vaZulu chandoda kuti zvatagara tangosimbisa ipapo ndechekuti nyaya yaakuitwa nemapurisa iyi nevachengetedzi vemutemo, nyaya yekushandisa zvinhu zvinonyorwa nevanhu padandemutande patingati pasocial media payapaya vachida kundopinda mukati medandemutande remunhu anenge ari paFacebook pake vachida kundopinda imomo kuti vaite tsvakurudzo. Ndinoona sekuti inyaya yakaipa chose nekuti inyaya inovhiringidza nekudzvanyirira kodzero dzevanhu yatingati freedom of expression. Zvingadai zvakataurwa navaMutodi ipfungwa dzavo maonero avo anto kwanza unga atori maonero antori nevanhu vakawanda zvino vanhu vakatanga kunzi maonero avo vakanyora vachaisa padande mutande votanga kusonwa sika sika nemapurisa chokwadi nyika inenge yaenda kumawere
asika mapurisa nevanochengetedza mutemo vari kutika vanhu vakaregedzwa vachiita madiro ajojina ipo pamafacebook apa zvinogona kukonzera kuti munyika musagadzikane
vazulu vanhu vagara vanongoita madiro ajojina pafacebook vanoita madiro ajojina patwitter vanoita madiro ajojina pawhatsapp muiti wemadiro ajojina akatonyanyisisa vanhu vakafanana navana vamoyo vaya chavangatoita kutaurirana vari kana zvakafanana nekupolitibhuro kwavo vachingotiwa havabvumidzwi kunge vachiita zvavanoda vari padande mutande apa asi kuti uzoti munhu wese wese chokwati hataita zvimumumu totonzi hatichatendezwi kutaura zvatinofunga totonzi munhu ukangoda kutaura nezvekuti nyika ingangoenda kumawere nyika ingangogeza muropa nyika ingangosagadzikana kana vamugabe vakasabata nyaya yesucession zvakanaka naka wobva watonzi watoita zvematongerwo enyika kusvika pakutoti waakutonzi unofanira kuvharirwa zvokwati izvozvo hatingazvitendedzi
Nyanzvi munyadza zvematengero enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamembe kweAfrica vaJoy Mabenge vachitaura parunare muJohannesburg South Africa naBlessing Zulu Studio 7. Bato reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube neZuro rakabuda mubatanidzwa wemapato anopikisa weCoalition of Democrats kana kuti COD zvichitevera chisungo chakaitwa nedare remusangano uyu reNational Council. Mutauriri weMDC vakurawo nechihwai vanoti National Council yebato ravo yakasunga kuti MDC ipinde mubatanidzwa mutsva weMDC Alliance uye kuti bato iri ribude muCOD. Vachihwai vanoti nemuvhuro svondo rino bato ravo rakasvitsa zviri pamutemo gwaro rekubuda mumubatanidzwa uyu kuna sachigaro wekodhi mumwedzi uno vatendai biti vanove zvakare mutungamiri webato repeople's democratic party kana kuti PDP vabiti vatenda kuti vakatambira gwaro rekubuda kweMDC mumubatanidzwa wavo vakatiwo vakatambira kubuda kwebato iri Vabiti vati kubuda kweMDC uku hakuna zvakunokanganisa mumubatanidzwa weCOD. Ngatinzwe hurukuro yataita navachihwai pamusoro pedanho rebato ravo rekubuda muCOD.
Ichokwadi ichocho kuti musangano weMDC wakabuda muCoalition of Democrats. Mubatanidzwa weCOD. Hatina kubuda nokuda kwezvikonzero zvinonyanyo kushamisa. Chakaitika ndocho kuti takaita musangano weNational Council musi wa 29 mwedzi wapfuura unova ndiwo wakatitendedza takabuda chisungo chokuti tibude muCoalition of Democrats tigoramba tichiinda kunhaurirano dzeMDC Alliance uye hatingakwanisi kunge tiri kumacoalition maviri saka zvakabva kuNational Council
Saka makatozivisa here zviri pamutemo vamwenyu amaive navo muCode kuti maakubuda.
Izvozvo ndochinhu chatakaita kutanga kwesvondo rino Secretary General vomusangano amai Miriam Mushai vakanyora tsamba vatumwa neNational Council kuti vanyore tsamba kuCode. Saka yakaendeswa kuna sachigaro weCode aripo iko zvino vanova vatendai diti. Saka vakapuwa tsamba iyi musi womuvhuro zviri pamurayiro wekubvumirana kwatakaita. Sevanhu vatakashanda navo kwenguva yakareba takaona kuti haungotani pamusha usina kuyeneka.
Pane mashoko ari kuti bato renyu rakaita zvekudzingwa kubva muCode. Mungajekesa here kuti zvakamira sei chaizvo?
Ayo mashoko angava ari kutaurwa nevanhu vane zvinangwa zvavo pamwe zvisina kururama. Asi hatimatarisiri kubva kumunhu ane dzakati kwesere. Hakuna munhu akatidzinga muCode. Takashanda zvakanaka nevanhu vanga vari kuCode tanga tine mubatanidzwa wedu watakavamba tose tikafamba tose nguva yakareba asi iwaya mashokovo tiri kumanzwa kuti kune vamwe vanozviti ndivo vana herudhi veCode ndo vanoziurura ziurura zveCode vanoti vakatidzinga isu hatina kudzingwa takabva nemukuda kwedu
vanga vari mutauriri weMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube vakurawo nechihwai Vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika wa Robert Mugabe vari kutarisirwa kuita musangano nevechidiki vebato rawo reZANU PF kuPhelandaba Stadium kuGwanda mudunhu reMatabeleland South mangwana. VaMugabe vari kutenderera matunhu ose munyika vachiita misangano iyi vakanangana nekutsvaga rutsigiro rwesarudzo dziri kuitwa muna 2018. VaMugabe vari kutarisirwawo kutanga vaita musangano nevakuru vakuru veZANU PF Youth League mudunhu iri vasati vataura kuruzhinji. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tanonoka Wande weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaFarai Maguhu.
Handisikuona ari marali ari kugadzirisa anything, asi marali ari kutochama kukonzeresa kutambudzika kwevanhu.
Saka munoona sekuti marallies aya ane chinangwa chisiri chekuudza vanhu zvinofanira kuitwa kana kuti zviri kurongwa nehurumende?
Yes, handisikuona ari marally yekuti vane chavangataure. Pamarallies iwawo tinoona kuti vaMugabe vanoita sekuti he is a storyteller rather than a policy maker, munhu anotaura pamusoro pekuri kuda kuenda nyika.
Mwedzi yapera mishomai, tinoona kuti vanga vachienda kumatebeleland kazhinji, chii chavari kurakidza vanhu kumatebeleland?
Havasi kugadzirisa dambudziko chairo riripo. Dambudziko riripo nderekuti vanhu vari kuda kuti nyaya yegukura hundi inyatse kukurukurwa uye isvike kumapeto.
Munofunga kuti pari zvino pane zvavataura here zvinogona kupodza vanhu kumatebeleland?
Hapana, vazhinji vacho vari kutosemburwa nezviri kuitika izvozvo. Ende kazhinji kacho migwagwa inotanga kugadzirwa panouya vaMugabe. Chikafu vanochizivirawo parali yavaMugabe, chikafu chakanakawo. Saka idambudziko hombe riri kumatebeleland risingapedzwi nekuitwa rali navaMugabe riri kuda epolicy yedevelopment. Policy inotarisa kuti education tingai improve sei kumatebeleland. Pari kudawo kuti pataurwe nyaya yezvipatara kumatebeleland kuti zvingaitwe sei kuti veruzhinji vaite access kumaclinic nemahospitals mudhuze. Pari da kutaurwa nyaya yeinfrastructure development kuti migwagwa mitsva chaiyo inofanira kupinda mune dzimwe nzvimbo dzinonetsa kusvika kumatebeleland ichagadzirwa riini. Pane nyaya yemaindustry iBulawayo. Haifaniri kuramba ingori nyaya inongotaurwa kunzi tida kuvhura maindustry, tida kugadzirisa dambudziko remaindustry. Inyaya iyi hakufanira kuti ichiitwa.
Avanga vari nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare naTanonoka Wande weStudio 7. Vagari vemukariba vanoti havachina mufaro sezvo vaoneswa chitsvuku nemakudo ayo anonzi ari kurura achipinda mudzimba dzavo. Mutoro wedu enhau Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti chinoshamisa ndechekuti makudo aya ave kugona kuvhura magoni achipinda mudzimba achitsvaga zvekudya zvakaita seupfu, chingwa, muchero pamwe nezvese zvinodyika zvaanokwanisa kuwana. Amai Magi Chirinda vanogara mumusha unogara veruzhinji weNyamhunga vanoti makudo anopinda mudzimba dzavo kunyange ivo varipo kana vakasiya goni risina kuvharwa zvakanaka. Vanoti makudo anenge achida zvinhu zvakaita seupfu, muriwo nemupunga.
Makudo iwayo haakutoziva. Isu tikavhara dhore padhaining, isu tenge tiri mudhaining yedu. Saka unozongonzwa kuti gwedore kana kunzwa kuti mvura yarasa, kuda inenge ratopinda mba.
Izvi zvinotsigirwa namai Gwendolini Chimanga vanoti havachatuma vana kuchitoro sezvo makudo achitorera vana zvekudya nguva dzakawanda.
Ngoti kana mwana chiya kwamutuma kana kupu kana kwamutuma chiya kana mashotsu utopana atenda mebheki zvikangoona mwana ane chingwa kana manengerikini kana maodomasi zvinotora.
Amai Tarehwa vanotengesa zvinhu mumugwagwa vanoti vakatovakira nzvimbo yavanotengesera newaya senzira yekuchengetedza zvinhu zvavo kumakudo.
Chikafu changu ndakavharira nenyaya yemakudo muno mukariba anonete bhozi ukatengesera pari open sezvakaita sematomatoes. Infact ndingangoti zvose zviri momu zvose hapana chisingadyiwe kunze kwefodya chete. Tatsuwa ndakaisa chikeji chochi kadaiswa anotouya utosvika utosheka sheka zvakasimba zvoutoti iwo unototiza utorisira mukana kuti richo zvarinoita. Asi kana wakavakirwa desari hatikwanisi kuisa maoko mukati.
Makudo aya anonzi nguva dzakawanda anotambirawo pamusoro pedzimba apo anokanganisa madhishi ezvivhitivhiti kana kuti masatellite dish. vagari mukariba vanoti hapana zvanokwanisa kuita makudo aya kunze kwekuatendanisa nekuti vakawanda vakasungwa mushure mekukuvadza makudo kana imwe mhuka zvayo. Amai Tarewa vanoti vashandi veParks and Wildlife vanoti vagari mukariba vanofanirwa kugarisana nemhuka sezvo vari ivo vakauya kuzogara kunzvimbo inochengeterwa mhuka.
Noti kana wakanoripota kuParks vanongoshedzera kuti imi makauya munyika yemhuka. Saka isusu totokoshesa mhuka kudarika vanhu vari muno.
Mashoko amai Tarewa anotsinirwa nemumwe mushandi weParks and Wildlife asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatapi venhau anoti vagari vemaguta ari munogara mhuka vanofanirwa kugarisana nemhuka nekuti inzvimbo yemhuka. Nyanzvi munyaya dzemhuka dzinoti nyaya yekuvakwa kwemisha pedyo nemasango inopa kuti mhuka dzemusango dzishaye zvekudya zvinozopa kuti dzigume dzopinda mudzimba. Vamwe vanhuwo vanonzi vanokandira mhuka chikafu zvinozopa kuti dzijairirane nevanhu. Vamwe vanotiwo veParks vanofanirwa kuuraya mamwe makudo kana awandisa kana kuatamisa kuenda kune zvekudya. Ndakamirira Studio 7 mukariba ndine Asa Chiguriwa.
Vafundisi vechiKristu nechiMoslem nhasi vapedza zvidzidzo zvemasvondo maviri izvo zvanga zviine chinangwa chekuwedzera ruzivo pamusoro pezvitendero izvi senzira yekudzivirira vaye vanopfurikidza mwero. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakupera kwezvidzidzo izvi, sachigaro weIslamic Council of Zimbabwe Sheikh Ishmael Dua vati kupokana kunoitika pakati pevanhu vezvitendero zvakasiyana-siyana kunokonzerwa nekuti panenge pasina ruzivo pakati pevanhu vezvitendero izvi. Sheikh Dua vati muZimbabwe veruzhinji kana vezvimwe zvitendero havana ruzivo rwakakwana pamusoro pechitendero chavo uye ndosaka vachivafungira zvakashata nguva zhinji.
Media mazuva ano ekuita blackmail kumaMuslims maboka ala materialisti chizvo kuti mukataisa even muno munyika makatoiswa manje madepartment anotevera manje kutotitevera isusu mamusi machifunga kuti pamwe tichaputika. Vanotovapo hatidi kunyepera nooni wichi hazvina kushata senyika vanokwanisa kuita sei kuzvitaisawo izvozvo kunoti. Saka uku kubuda pachena kuti kwete zvamunonzwa zvikuitika kunyika dzimwe hazvisiri izvo zvatiri. Islam haidzidzise izvozvo.
Vati zvidzidzo izvi zvaitsigirwa nemuzinda wemiriri weIran muZimbabwe zvaratidza pachena kuti hapana musiyano wakanyanya pakati pezvitendero izvi uye vanhu vezvitendero izvi vanokwanisa kushanda pamwe chete. Reverend Sam Malunga veTehila Christian Network vaudza Studio 7 kuti zvidzidzo izvi zvavavhura kumeso pamusoro pechitendero cheIslam uye vazvipira kushanda nemaMoslem sezvo vari vanhu vane chitendero chine chinangwa nechavo.
Zvitendero zvechikristu chiMoslem pabuda coexistence, kudyidzana, cohesion, tolerance pakati pezvitendero. Panofanira kuita mweya wokuremekedza, mweya wokugamuchira, kunzwisisa uyezve nekutora kudzidza kuti zvimwe zvitendero chinomboriwawo chii.
Vaviri ava vati zvichitevera kubudirira kwezvidzidzo izvi vachaita mumwe musangano wevatenderi vavo muna Gunyana nechinangwa chekusimbaradza ukama pakati pavo. Vatiwo chimwe chisungo chabuda ndechekuti vanofanira kushanda pamwe chete mukutsigira zvirongwa zvehurumende uye mangwana chaiwo vachaenda kunzvimbo inoyigwa magamba yeHeroes Acre senzira yekucherechedza basa guru rakaitwa nemagamba akasunungura Zimbabwe.
Vatofanira kubatana mumaprogramu ekusimudzira nyika yedu kunge ipapa mangwana tenge tichienda ezvitendero kuHeroes Acre vakuru vasati vaenda mande tichinoita tour tichiita minamato. Any development program tenge dzakuitika kuno tichafambira pamwe chete.
Zimbabwe inocherechedza zuva remagamba musi wemuvhuro unouya. MaKristo nemaMoslem anogara orwisana kunyika dzakaita seNigeria uyewo mamwe masangano anopfurikidza mwero akaita seBoko Haram neISIS ave kusvibisa chimiro chemaMoslem munyika dzakawanda pasi rese. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mazuva apera vainge vari kuIran pakugadzwa kechipiri nekutoreswa mhiko kwemutungamiri wenyika iyi vaHassan Rouhani. Zimbabwe neIran dzakatemerwa zvirango nehurumende yeAmerica nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vavoti vemukinya vamirira kunzwa akakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa nemusi wechipiri idzo dzaikwikwidzana mutungamiri wenyika iyi vaUhuru Kenyatta nemutungamiri wevanopikisa vaRaila Odinga. Nezuro vakuru vekomisheni inoona nezvesarudzo vakanga vakamirira kutambira mafomu zana nemakumi manomwe kubva kumatunhu mazana maviri nemakumi mapfumbamwe enyika iyi uye mamwe mafomu chiuru kubva kunzvimbo dzekuvhotera zviuru makumi mana nemazana masere ane makumi masere nenhatu. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neRussia.
Mazuva mashoma apfuura, dare redzimhosva repamusoro remuRussia rakatendera kurambidzwa kwechitendero cheJehovah's Witnesses mushure mekunge bazi rehurumende rezvemitemo remunyika iyi rati vanhu vechitendero ichi vanopfurikidza mwero. Izvi zvinongove zvimwe zvezvinoitwa muRussia zvokuvhiringa zvitendero zvakasiyana-siyana. Vanotaura vakamirira bazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica muzvare Heather Nauert vakakurudzira vakuru vakuru vemuRussia kuti vasendeke mutongo unorambidza mabasa eveJehovah's Witnesses uye vechitendero cheScientology nevamwe vatendiwo kuti vaite zvezvitendero zvavo vakasununguka uye kuti vese vakasungirwa zvezvitendero zvavo vaburitswe mumajere. Muzvare Nauert akatizve Russia inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu mukufunga kwavo, zvido zvavo nezvitendero zvavo. Chitendero cheJehovah's Witnesses chakatangiswa kuma1880 muAmerica uye chine vatendi vanopfuura mamiriyoni masere pasi pose kusanganisa zviuru zana nemakumi manomwe vanogara muRussia. Boka rinorwira rusununguko rwezvitendero uye rinopa mazano ezvechitendero kumutungamiri wenyika reUnited States Commission on International Religious Freedom rakazoropodza zvakaitwa neRussia rakawedzera richitizve veJehovah's Witnesses vanofanira kuregerwa vachiita zvechitendero chavo vakasununguka vasingavhiringwe nehurumende muRussia. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeUnited States. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Iye zvino toenda kunhau dzemitambo. Makundano enhabvu yepamusoro eCastellaga Premier Soccer League ambomiswa svondo rino panguva iyo makundano anoteverwa nechaunga munyika eEnglish Premier Soccer League ari kupfungaidza utsi. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Makundano eCastellaga Premier Soccer League ambomiswa kupa mukana kwemitambo makumi matatu nemumwe chete kwedzana masimba iyo yarongwa neveZimbabwe Football Association kuti itambwe panguva yezororo reHeroes. Mugwaro ravatumira vatori venhau anotaura akamirira veZifa vatorisani Gwesela vanoti Zifa iri kutora nguva yezororo iri kuendesa mutambo wenhabvu kumativi mana ese enyika kusanganisa kumaruwa akaita seGwanda, Gokwe, Gutu, Nkai pamwe nenzvimbo dzakaita seChegutu, Rusape, Shurugwi, Bidura neNorton. VaGwesela vati mitambo iyi ichatambwa nemuvhuro sekupemberera zuva reHeroes Day iro rinoshandiswa kurangarira magamba enyika. Mitambo iyi inosanganisa mutambo mukuru pakati peDynamos neHighlanders uyo uri kutarisirwa kutambwa muHarare asi veZifa vacho havasati vazivisa kuti mutambo uyu uchatambirwa kupi, muRufaro Stadium kana kuti muNational Sports Stadium. Mumwe mutambo mukuru uriko ndeuyo uri kuChinoyi uko Capes United iri kubandana neNgezi Platinum Stars iyo iri kutungamira makundano eCastellaga Premier Soccer League pamwe chete neuyo uri kuzvishavane apo Shabani Mine iri kutamba nevavakidzani vavo veFC Platinum. Asi vanotevera mutambo wenhabvu vanoti havasi kufara nekumiswa kwaitwa mitambo yePremier Soccer League sezvo mitambo yeLeague iyi yaikwanisa kutambwa panguwa ezororo ii. Seza ingoitwa makore apura. Mumwe mtsigiriwe nabu vafini asumketiwa. Vanoti sezo varive zifa varunga mitambo ii. Vanofarira kuona kuti vatambi vawana mari uyeze kuti vabhadharira zvikwata michovha yekufambisa kuenda kwavari kumanikidzwa kunotamba ikoko.
Wezifa tachikumbirawo finance kuti wakomana waone mari zvese zvekuti zvetransport mhuri dzavo dzione chikafu.
Zvachakadaro, mitambo inoteverwa nechaunga yeEnglish Premier League iri kupfungaidza utsi svondo rino kutanga manheru anhasi, apo chikwata cheArsenal chiri pamusha neLeicester iyo yakatora mukombe uyu mwaka wa 2015 na 2016. Makundano aya anoshandiswa nevakawanda kutsvaga mari vachiita zvekubheja sezvo musisina mabasa munyika nenyaya yekuoma kwezveupfumi. Asi nharo dziri kuitika ndedzekuti ndechipi chikwata chichatora mukombe uyu mwaka uno, vamwewo vachiti Man U, vamwe Chelsea, vamwewo Liverpool, asi vakawanda vacho vari kunongedzera kuti Manchester City ndiyo ichaenda nemukombe uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Iye zvino tokuendesai kuna Marvelous Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi, tanga tine hurukuro nemuimbi Diana Samukange uyo anozivikanwa iye nezita rekuti Mangwenya. Regai timboenda kwaari tinzwe kuti zviimbo zvake zviri kufarirwa neveruzhinji ndezvipi uyezve kuti upenyu hwake hwakamira sei pari zvino.
Mangwenya mutupo wangu, ini ndiri mwera Mangwenya, ndiri wekudzinza rekwaGushungu, saka madzimai nevanasikana vanonzi ana Mangwenya.
Aha, aiwa pakanaka chose. Saka pane karwuyo kwenyako katanga tiri kuridza kanonzi chiyako uyezve vazhinji vanenge vanofarira ikakako.
Kambuka manga kuchiteira izvizvi kanonzi kumagumo erudo.
Kari kutambirwa sei nevazhinji karwuyaka nokuti kakawanda kacho vanhu hamuzonyanyotaura zvakawanda kana masvika kumagumo erudo, saka vazhinji vari kukatambira sei?
Vazhinji isongo yerudo yavanofarira songo yekuti inoridzwa kana kumitato kana pakaungana vanhu vari kutaurwa zverudo nekuti ini chipo changu kuimba nyaya dzerudo. Saka indiri kuti kumagumo erudo uko patinenge taakuzotukana tichitaurirana zvisina kururama ndopatisiri kuda kusvika. Saka kungoteura kuna Mwari kuti aiwa chiregai kuramba muchiita kuti tisvike kumagumo erudo. Ishendigweiwo una mato wangu amatenga inzwaiwo cheuro wangu kumagumo magumo erudo zvinoshuvira.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ine ndiri Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yehurumende yekuda kuvaka University yeRobert Mugabe nemari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. VaEnergy Mutodi vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kukurudzira mauto kuti apidigure hurumende nechisimba. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe votarisirwa kuita musangano nevechidiki vebato ravo kuPelandaba Stadium kuGwanda Matabeleland South mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange mine zvakare mangwana anokuonekana nemufaro. Ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC, ndokusiyamina na Chris Gande.
So kwaku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 11 Ncwabakazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende usephe ilayisensi umsakazo kamabona kude owekwese TV ongamnumzana Strive Masiwa. Inhlanganiso yamagqwetha e-Law Society of Zimbabwe ithi izaqhubeka ikhulumisana lohulumende kanye lozulu ukuze kube lokhetho olukhululekileyo njalo lokuthula ngomnyaka ozayo. Kuyanyakazela edolobheni leGwanda lapho okuzaba khona lo mhlangano weZanu PF ozakhokhelwa ngumongameli Robert Mugabe.
Angazi ukuthi nxa lo othi kuyanyakazela uyabe sitsho ukuthi abantu baqhubeka bezenzela abakwenza nsuku zonke ukuzama ukuziphilisa bona labantu ababo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usephe umsakazo wekwese TV ilayisensi yokusakaza. Iphephandaba leNews Daily lithi umsakazo lo uzathwalisa nzima imisakazo yeDSTV eyeMultichoice. Lumsakazo ukhangelelwe ukuba khona kumazwe angamachumi amabili kusiya phela umnyaka, amazwe la abalisa eNigeria, Kenya, Uganda. Kodwa ke okwakathesi lumsakazo uvele useBotswana, Ghana, Lesotho, Rwanda, leZambia. Inhlanganiso yamagqwetha e-Law Society of Zimbabwe ithi izaqhubeka ikhulumisana lohulumende kanye lozulu ukuze kube lokhetho olukhululekileyo njalo lokuthula ngomnyaka ozayo. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Umphathintambo wenhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe umzana Mishek Hokwe ujene iStudio 7 eHaborone lapho ekade engenele umhlangano wamagqwetha aphuma kumazwe angaphansi kwenhlanganiso yeSADC ukuthi amagqwetha akhulumisane kakhulu ngokulwela ukuhlonitshwa komthetho. UHokwe uthi ngenxa yodlakela ulande ukuba khona ngesikhathi sokhetho bazaqhubeka bekhulumisana lohulumende kanye nezinye inhlanganiso bekhuthaza ukuthi kungabi lodlakela.
Certain events have been happening in the region. Recently
sisike sabona ukuthi kulezi ndaba ezijiyeneyo ezenzakile emhlubulweni wethu, okufana lokuvota okwenzakele edali lepalamende yeZimbabwe kanye leSouth Africa phezu kokusebenzisa izandla kumbe ukuvota nsitha. Njengamagqwetha simela umthetho ukuthi ohulumende bawuhloniphe.
UHokwe uthi ngenxa yokuthi bakhangelele ukhetho olungaba lokudlakela eZimbabwe sebeqale ukukhuthaza inhlanganiso kumbe amabandla azaphatheka kulolu khetho ukuthi kungabi lobudlwangudlwangu.
As Law Society of Zimbabwe, we believe in justice and the rule of law. And obviously,
singabantu bani, akula sizathu ukuthi kuliwe. Thina njengenhlanganiso yamagqwetha sikholwa ukulandela umthetho. Ngakho sesikhulumisana lohulumende kanye lozulu ukuthi singabantu bani, abantu kumele benelise ukukhetha inkokheli abayifunda kungela kuthuselana.
UHokwe uthi bazaqhubeka bemela labo abangazithola behlukunyezwa kumbe bengaphathekanga kuhle ngesikhathi kulanda ukhetho kodwa bengelamali yokudinga ukumelwa liqetha. Umhlangano wemagqwetha eSADC obuseHaborone ubanjwe ngaphansi kwesihloko esithi umsebenzi wamagqwetha uqakathekile ekuthuthukiseni inhlanganiso yeSADC. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eHaborone kweleBotswana.
Kubikwa kunyakazela edolobheni leGwanda lapho okuza kuba khona lo mhlangano we-rally okhokhelwa ngumongameli Robert Mugabe phansi komkhankaso othiwa Youth Interface Rally. Lumbuthano uzenzelwa egcekeni lePhelandaba Stadium. kodwa isakhamuzi seGwanda umnumzana Thandeko Zintimkandla njalo oyisiphathamandla sebandla leMTCT utshele iStudio 7 ukuthi uZulu waleli dolobho uthi kasoze aye embuthanweni lo kodwa kuzagcwala abavela kwezinye izigaba.
Angazi ukuthi nxa lo othi kuyanyakazela uyabe sitsho ukuthini. Abantu ngiphakathi edolobheni njengamanje, abantu baqhubeka bezenzela abakwenza nsuku zonke ukuzama ukuziphilisa bona labantu ababo. Kasiboni lutho, akulani olutshengisela ukuthi ngabe lowo mkhosi obakaza kangaka uyabukhona kuhlahla. Kuke wabonakala abantu ngabona abade abalitshumi lanhlanu 15 bezama ukugidigidima behlabehlabeka nge-Discord khonapha bezama ukuqoqa abantu. Kodwa abantu azange babanake, azange babaqhakezele, azange babatshayelele amakhwelo. Wonke umuntu nje uzenzela khona lokhu akwenza ukusa kwamalanga udinga ukuphila. Akunyakazela sibili, hayi thina abanye kasikakuboni.
Ngezinye indlela singabona iphelandaba stadium igcwele kusasa, kutsho ukuthi abantu babe bezihambele ngentando yabo.
Hayi kangiboni bezihambele ngentando yabo njani, ikakhulu abantu bemaphandleni badelelwa kakhulu ibandla leli. Izakuba amabhasi lamaroli baye khona lemakhaya bethuselwa abantu ukuthi nxa ye ungasahambanga ungasagadaka ibhasi sizakwenza lokhu lalokhu lalokhu. Abantu ye bangaba khona njengoba beza kuba khona estadium, kodwa kukhumbula ukuthi bazababuthi nxa zonke lezi ezematisawoni baze bayefika kombimba phansi le phambi kwawomadlambuzi bayefika esikwalakwala le khatshana eBhayibhile bayefika khatshana khona le eGwatemba. Asoze bayekele ukuba khona ngoba nimoda zizaphuma baza kwethuselwa athwalwe indawana yonke le eMatsau. Bangaba khona ye, kodwa ke nje abalapha simili bona abahlala emnyango westadium mbona balutshwana abaza kuya khona.
Nxa kuyikuthi abantu ababanjwanga ngamandla nxa babe begcwele kutsho ukuthi babe bevela kwezinye izigaba na?
Ye, abantu bavela kwezinye izigaba inxa ziyaqalisa ukubathulula namhlanje ntambama. Ngoba nxa kungenjalo vele balutshwana abantu abangayo emhlabeni lo. Njengoba ngizitsho abantu badiniwe, anti bayakhuluma siyabezwa. Abantu kulezi nsuku bakhangelane lobunzima bona lobo bubona yilizwe. Ngubani ozachitha isikhathi sakhe siyakuzwa ingoma endala esihlathele inyaka phose yamashumi amane elokhu etshela into efanana ethenjiswa izithembiso ezingafezekiyo ezingekho. Abantu sebakunazelela ukuthi okunye nje yikukumbakumba izidlebe zabo.
Alo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seGwanda njalo eyisiphathamandla sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eGwanda. Amalungiselelo okukhumbula abalweli benkululeko eZimbabwe yasefika esibangeni esiphezulu elizweni jikelele, kodwa inhlanganiso yebheju likaZulu imanyene labalweli benkululeko beZebra Freedom Fighters sebethe bavumelana ukukhumbula amaqhawe alwela ilizwe, kodwa uhulumende wabancitsha inhlonipho yobuqhawe abalele emathuneni kaZulu mathupha awe-Lady Stanley Cemetery koBulawayo. Okunenga sikuzweni kunompumelelo moyo ekhona le koBulawayo.
IZimbabwe iphakathi kobushishi bokulungiselela ilanga lokukhumbula amaqhawe alela ilizwe alele kundawo ezehlukeneyo umhlaba jikelele behluthuna umbuso kwabamhlophe abasebewuthumbile. Phakathi kwawo wonke amaqhawe asakhothamayo alwela ilizwe, akhona afa ilizwe lingakathathwa lalapho selithethwe, kodwa uhulumende wabancitsha inhlonipho yobuqhawe kabalalanga emathuneni amaqhawe aziwayo, kodwa bangcwatshwa endaweni ezehlukeneyo. Isikhumbuzo lesi siqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Commemorating the Sacrifices of the Unsung Heroes, Truth, Our Tool, Our Pride. Umabhalane we-ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe umcimbi wabo uyoqala emathuneni e-Lady Stanley Cemetery koBulawayo ekuseni ngehola lesifica mnemunye uyephelela e-Stanley Square eMakhokhoba.
Sizahamba e-Lady Stanley Cemetery lapho kulele khona ama-senior commanders amaZebra, sisuke lapha sibe le-march sesiqonda sizabale match sesiqonda eStanley Hall.
Ethi uNcwabakazi 14 lilanga elikhulu kibo ngoba bayabe bekhumbula amaqhawe alwela ilizwe ngakho abantu baze ngobunengi. Ilunga lenzaphu elalwa impi liwuvuyo lebutho leZipra uMnumzana Cetshwayo Sithole uthe kulilanga eliqakathekileyo lokukhumbula imiqondo lenjongo yokulwela ilizwe ethi bafuna ukuthiya ilifa kwabasakhulayo.
Kusikhumbuza ukuthi sibuyele back kunjongo enkulu ukuthi abantu baloli lizwe batholile yini izithelo ezokulwela ilizwe kangaka.
Emathuneni ephelandaba kobulawayo kulele uLazarus Nkala, uShelton Ncebetsha, uMhlongelwa Ndlovu, uSamuel Ndebele, uJini Ntutha, kuthi uBrigadier General Sigoge wathi achiswe umlotha wakhe uyelahlelwa kumfula uZambezi, labanye abahlukeneyo abalele endaweni ezehlukeneyo ababalisa uThenjiwe Lesare. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, nginoPhumelelo Moyo.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo fast 8. Ngiyaxolisa ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Ku Live Talk lamhlanje sixoxa ngekolitshi le Robert Mugabe University elithiwa lizakhiwa nguhulumende ngemali edlula ibhiliyoni elilodwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Asingakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump usephindile njalo ukuphosela ele North Korea amazwi aqatha esithi ibutho leMelika lizimisele njalo lihlome okokuthi ele North Korea lingalokotha lihlasele abangane beMelika lizawukhomba olotshwala. Iziphathamandla zeAfghanistan zithi ukuhlasela okwenziwe esinye isigaba ngamasotsha ebutho lomanyano wamazwe omhlaba kuthiye abantu makhaza abalithumi lasithupha befile. UNkosazana Phethe Ncube weZimbabwe usemangalise abaningi ngemva kokubhala ugwalo olunambitha impela kungelani lokuthi esikolo wagcina ngoform 4. Ugwalo lakhe lolu olulesihloko esithi yeka ukumthanda kwami lulonda izandluphe lezangikhathaze ezitholakala emtshadweni. UBenedict Mhlapho uxoxa loNkosazana Ncube ngogwalo lwakhe lolu.
UNkosazana Ncube uthotshulwe yingwe eHobhodo ePlumtree ngo-1971. Uqale imfundo yakhe primary khona eHobhodo engakayifunda eHlanganani. Isekendari yakhe wenzele eKhalanyoni lapho okufike kwaphelela khona iphupho lakhe lokufunda ngoba ungasela mali. Le yinto ebihlala imhlupha emoyeni kwaze kwathi ngo-2014 walilonda leli phupho ngokubhala lolu gwalo olunambitha impela.
Ngifunde ngaze ngafika kugwalo lwesine emfundweni ephezulu. IsiNdebele bengisithanda kakhulu and nezingwalo zesiNdebele bengisithanda kakhulu bengingasifeli isiNdebele ngiphuma ngo-A njalo nje. Gwalo lolu veza njengokusho kwesitsho sabadala esithi umendo awubhuleki. So likhuluma ngezigigaba zomendo ezinyantisayo nomvuzo wokubekezela phakathi.
UNkosazana Victus Mathuthu, umgcinisihlalo wenhlanganiso yabomama ezimimbokodo esebenze noMancube kwethula lolugwalo emphakathini, uthi bayazigqaja ngomsebenzi wakhe.
Umama ozikhulele emaphandleni endaweni yakoHobhodo ePlumtree
akafundanga kakhulu okuya ngapi kodwa namhlanje ngokusizana lembokodo usengumlobi oselobhwalo lakho oselukhuthiwe so namhlanje sikhuthaza omama ukuthi loba yini ungayenza ofisa ukuyenza so long nje uzaba kumama uzethembe
le yinto egcizelelwa nkosikazi nomazwe Dube.
I'm sure omama abaningi bakhona ngaphandle lapha balaso isifiso sokuthi benze kanjalo. We are so proud singomama ukuthi siyakwazi nathi ukuzimela njalo siyathola usizo lokuthi sibe lengqubekela phambili. It's empowering us ngenye indlela esingazi ukuthi sithini.
Unkosikazi Ncube uthi ugwalo lwakhe lolu lukhuluma ngomalukazana owafika waba yinyumba uninazala wamzonda okwebululu waze wenza indodana yakhe yathatha umfazi wesibili. Loba kunjalo lumalukazana waqinisela waze wathola umntwana ongowakhe zamjikela umfazi wesibili waze wagcina ebulele owakhe umntwana ezama ukulwela ukuba lixhakela. Unkosazana Ncube uthi sikhulu isifundo esimunyethwe ilolu gwalo.
Ukuthi omama babekezele emshadweni kanti nabo baba kufanele babekezele noma kungasatholakala ngumntwana akumelanga simhambele phambili uNkulunkulu uyazi ukuthi yabehleleni nomuntu njengoba siyabona lapha kugwala umama lo uphinde wamthola umntwana bekuthiwa uyinyumba ebizwa ngenyumba ebizwa ngamagama amaningi ama abuhlungu kodwa ekugcineni wamthola umntwana.
Umculo weZimbabwe odumileyo otholakele Ndlovu ukhuthaza omama beZimbabwe ukuthi bengafika kwele South Africa bengaziteleli kodwa bebekwazi ukuthi loba yini enziwa ngabakuleli labo bengayenza.
Sibusisekile kakhulu ngoba uNkulunkulu waye wangenela basincedisa ukuthi sithole ama permit and siyayilwela le nto ukuthi sibe njalo sihlangane labo siyenze lokho ababa befuna ukuthi sikwenze ukwenzela ukuthi labo bebone ukuthi impilo yaseZimbabwe injani bengabe belokho besizwa.
Unkosazana Ncube yena uthi kwabe becabanga ukuthi bona ngiyeke benze lutho ngoba bengafundanga labo abaqale ukubhala izingwalo olimi lwabo.
Ukubhala incwadi khona ngibona ukuthi kungaze kukhalele ukuthi uziyefika e-university uma ukwazi nje ukuthi uzicabangele ukwazi ukubeka imibono yakho icace usungakwazi ukulibhala ibhuku ngenhloso yokuthi wena uhloseni nokuthi yini into ofuna ukuyifaka isifundo ofuna ukusifaka ebantwini.
Okwamanje unkosazana Ncube uthi iphupho lakhe ikubhala ezinye ingwalo kanye lokungena kwezokulingisa ukuze avezele abaningi ukuthi ukungafundi ngiyeke kuliqede iphupho lakho. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Amabandla amaningi ezombusazwe athi kumele kube lomanyano odwa ozancintisa kukhetho ukwenzela ukuthi Ancube ibandla lezanu PF. Akisizwe umnumzana Mbonisi Nyathi owebandla leProgressive Democrats of Zimbabwe, umnumzana Akim Gasela Mhlanga weMthwakazi Republic Party, lomnumzana Dube Mkombwe owebandla leMDCT bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa beFacebook kukhasi leVOA Indebele. Unyathi usungula lolu dami.
Ukubana kwamabandla into eqakathekile kakhulu ebesikhangelele sonke njengabantu bezombangazwe silisana lehulumende lekhona. Amabandla onke akhanya alathi isifiso somanyano. Sonke sizimisele ukuthi sibambane sibe lombono owodwa ekulwiseni lokho okusikhangeleyo phambili.
Silobaba ke uAkim Gasela Mhlanga ngowebandla leMthwakazi Republic. Akutsho ukuthi lina umanyano liwenzayo limanyano labo bani?
Okwamanje thina njengeMthwakazi Republic Party akunamanyano esiwenzayo ngezathu ezithize ezikhona engathi ukuthi ngizifake sobala ngizifake emgceke ukuthi thina njengamathebelelendo okwamanje angiboni kule ndingeko yokubana senze i-coalition. I-coalition idingakala emashonalendi athi emathebelelendi.
Ujoni kolapho baba?
Singakhangela kusukela ngo-1980 emathebelelendi vele ivota as one as a block. ivota ile njongo yayo eyodwa yokubana bazikhulule. Ngakho ke siyabona ukuthi ama coalition lawa njalo adalwa ngenxa yokubana kulabanye abantu abafuna ukuthi bazinothise ngokwemali. Ayilani labantu ama coalition la yenziwayo. Siyezwa abanye bayalwa kunzima kubanga izikhundla, kubanga imali.
Sizilo baba ke uDube Mkombwe, likubona njani konoko komanyana?
Umanyano sithethe njenge kuthi eZimbabwe politics sikhangela ama results ka 2008-2013 sikubona ukuthi kungcono ukuthi abantu bebambane babe le candidate eyodwa.
Ugasela mhlanga uthi hayi ukubambana lokho akuncedi ngalutho.
Yazi ukuthi ugasela kuthiwa ukuphupha kuyavunyelwa ngoba umuntu okudalwa njengogasela ukuthi abantu abaduba uzawajiyela mbali bani ngoba ibala lonele licelithi umphakathi lodwa ngoba ima-developed region ungakhangela eZimbabwe i-province etholakala indimi zonke zomhlaba yena ubona ngathi nxa besithi ima-developed batsha amandebeli that's wrong into embulala yona lezo.
Lapha ke besilalele umnumzana Dube Mkombwe owebandla le-MTCT, umnumzana Akim Gasela Mhlanga weMthwakazi Republic Party, lo mnumzana Mbonisi Nyathi owe-Progressive Democrats of Zimbabwe, bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Kwezemidlalo, imidlalo yenguqu yesigaba seCasalaga Premier Soccer League izamiswa kulimpela viki kudedelwa imidlalo eyokuthakazelela ikhefu lokukhumbula amaqhawe alwela inkululeko yelizwe leZimbabwe. Imidlalo yenguqu yokunanza ikhefu lamaqhawe izadlalwa ngomvulo endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Okuninga sikuzweni kwintatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kule midlalo yenguqu engamashumi amathathu lanye eqoqwe ukuba idlalwe ngomvulo kuyingxenye yenhlelo zokunanza amaqhawe alwa impi yenkululeko yaletha uzibuse elizweni leZimbabwe. Lokhu kudale ukuba kumiswe imidlalo yeviki lamashumi amabili lambili yesigaba seCastle Premier Soccer League obekumele idlalwe ngomgqibelo langensonto. Le midlalo iza kupha ithuba abantu abangavamanga ukubukela amaqembu adlala kusigaba sePSL ukuba beke bewabone senza adume ngakho njengoba amanyawo eza kuyadlala emadolobheni amancane anyela amaqembu adlala kusigaba saphezulu ikanti amanye awo azadlala lamaqembu adlala kusigaba ezingaphansi. Njengesibonelo, iqembu leNkezi Platinum lele Cape United azadibana edolobheni leChinoyi kuthi amanye amaqembu adlala kuPSL azadlalela emadolobheni amancane ngagoqela ele Harare City lona elizavakatshela eleChegutu Pirates khona lengaseChegutu kuthi ele Black Rhinos lizadlala lele Yada eMarondera. Loba nje limidlalo iza kupha ithuba labo abangahlali emadolobheni amakhulu ukuba bake bebone inguqu ezingalaphezulu. Intatheli zindawo yezemidlalo uNation Dlovu uthi ilakho ukuphazamisa inhlelo zePremier Soccer League njengoba bekuvele imidlalo isidlalwa buthumuthumu ngempela sonto kanye laphakathi kweviki.
Ukumisa kwemidlalo yePremier League kule impela viki ngibona ngani kuzaphazamisa amaqembu amaningi ikakhulu lana ayilwisa kubana ebephezulu kwengalane ngoba ebedlala kuhle njalo ngibona ngazani imidlalo yethu lapho sikhona lapho kulomnyaka khona isele isesemningi okuthi kuzaphazamisa ukuthi imidlalo leyi idlalwe kuhle kumbe iphutshe kuhle umnyaka usiyabhutsha.
Kudala isimo somkhonomi singakami manzonzo, amaqembu adlala kusigaba saphezulu ayedlalela inkezo ye-Heroes Day Trophy, kodwa lo mncintiswano olesikhathi eside ungaqhutshwa. Imidlalo yangomvulo iqoqwa inhlanganiso yeZimbabwe Football Association isebenzisana logatsha lwezemidlalo lokuzilibazisa, kodwa akukacaci ukuba kuyini okuzatholwa ngamaqembu azaphatheka kuyo. Esikodlweni iHarare kuyabe kudibene inkunzi zomdlalo kweleZimbabwe, iqembu leDynamos leHighlanders kuthi koBulawayo iqembu leChicken Indiza lidlalele leBulawayo City, ikanti eZwishabane iqembu leFC Platinum ligxekwe leqembu leJapani Mine. Amaqembu akhangelelwe ukuba aphe ithuba abadlali abangajwayelanga ukudlala ukuze iphumuze labo abadlali abathenjiweyo njengoba sekumele kucace ukuba yiwaphi amaqembu alwisa ukuphakamisa isicoco sePSL kanye lalawo azama ukubalekela ukugunyulwa kusigaba saphezulu. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
ithi Woza, Woza Friday, my darling. Woza Friday, umsebenzi uphokile. Woza, Woza Friday.
Woza Woza Friday. Kuwoza Friday lamhlanje sihamba lo Vusa Mkhaya ephethe idlalade lakhe lesithathu. Untathele izindaba yethu uNtungameli Nkomo sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Mina ngikhule makhaya lena. Ave ngibiza umanyanyata.
Umkhaya wethu le idlalate lakhe leli elilengoma ezilithumi nyakenye phansi kwesihloko esithi umanyanyata.
Umalumami rocha mapena wawuthi makukhala ingoma animemezwe athi hlala. Shala manyanyata, shala, shala mchata, shala manyanyata, shala.
Kulingoma, umkhaya ukhuluma ngobugabazi bakhe, obavela sobala ebutsheni bakhe, okomthwentwe ohlaba usamila. Ukhulela soke isiphiwo sokuhlabela lokugiya umfokandlovu kuze kube lamhla lokhu uyaqhubeka edlondlobala njengomculi ekhaya lasemazweni aphetsheya lapho asehlala khona.
Umanyanyatha ngathi lokhu abathi ngesikhiwa yibiography ngoba ngihlabela ngento eyenzakalayo. Khonokho engikutsho engomeni kamanyanyatha yi-true story ukuthi mina ngikhula babembiza umanyanyatha ngakithi. Nxa kamhlabelelo kwakuthiwa ngumanyanyatha kuthiwa wawuthi nxa kukhala ingqwezo kamanyanyatha emsakazweni ngisukume ngigijime ngigiye ngikoloshe ngihlabele.
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela umkhosi awuhlabayo umkhaya esithi mayibabo
mayibabo mayibabo qhelinguwo ngembathe.
Lale ethi lizobuya lapho akhala khona ngokutshabalala kwesizwe sikamthwakazi. Kwesithathu uthi wena lizobuya ukhuluma ngani lapha?
Ngikhuluma ngelizwe lakhe ukuthi balisethe amini balisatha kudala kodwa abanye abantu babona nisethe kathefu ilizwe lakhathwa kudala njalo siyakwazi sonke ukuthi khona uChaka wathi sifo wathi ilizwe leli liyawuswa zinyona. So isifiso sami engomeni yikuthi khona one day lizabuya ezandleni zabantu abalilwelayo ngoba abantu abalithathayo khathesi abalibambanga kuhle.
Ngaphandle kokuba ngumhlabeleli ozimeleyo umkhaya lilunga leqembu le-Insingizi lona eselibhode ngomhlaba lijabulisa uZulu ngamaphimbo alo amnandi. Kuleli dlalade uthi ubambisane lamanina obuntu amabili ngitsho amalunga eqembu lenobuntu phela. UDudu Sibanda lo Heather Dube kanye lo producer wakwele Austria uRoman.
Bayakala mama himakaya wa khalela jinawo esiwoshiwe.
Abalandeli ungathanda ukubatshela wapha masi
ukubonga okuqala usekelo ungayisiwo nabe idlaladi lazange lithengiswe ngendlela elithengiswe ngalo. Nxa bekhona abanye abafuna igarage liyatholakala ku-iTunes, liyatholakala ku-Spotify, ku-replay lazo zonke indawo online kumbe kuwebsite yami umkhaya .net. Balelisukungena phakathi bayelalela kumbe bethenga idlaladi.
Uphuma ke enkundleni uVusa Mkhaya ngale ezisa usizi ephatha umumo waseZimbabwe ethi abalalanga.
Hayi sibongile Ntunga mili lapho usipheko naye emnandi igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.